Mudano rakashamadza vamwe pasi rose vatongi vatatu vedare guru rebotswana vaabednego tafa navamaiki oliburu pamwe chete naamai jennifer dube vapa mutongo wekuti zvikamu ze 164 substation a 164 substation c ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zveungochani zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwemakore manomwe mujeri rakanangana nechikamu che167 mumutemo webotswana dare guru iri rati zvanga zvisipa mutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe nokuti izvi zvinoitikira muchihwande kwete pazere vanhu vakane youngman mukuru wesangano rengochani mubotswana vapembedza danho ratorwa nedare guru rebotswana
so this law basically just puts us at par with the community the rest of the community
mutemo uyu unowandudza nekuenzanisa kodzero dzevanhu vanoita zveungochani neruzhinji rwezvizvarwa zvenyika yebotswana vanoita zveungochani vanga vasingakumbiri dare kuti vapiwe kodzero dzinodarika dzevamwe asi kuti tibatwe sezvizvarwa zvimwe munyika
gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya muhorandau vanoti hurumende yebotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi
the provision dealing with gross indecency relating to consenting adults
dare raraura kuti nhau yekuti vanoita zveungochani vanga vachiita unhubu hwemhando yepamusorosoro manyepo dare rati kurambidza vanoita zveungochani hunhu hwavo kwaiva kumbunyikidza kodzero dzengochani dzakawanda kwete kodzero imwe chete asi kodzero dzese dzinoremekedzwa muupenyu hwemunhu
zvichakadaro zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mubotswana zvinoratidza maonero akasiyana-siyana mushure mechiitiko ichi vamwe varumbidza hurumende yebotswana asi vamwe vachoropodza danho ratorwa iri mumwe wevarumbidza chiitiko ichi ndevaalen ndevere avo vanotambira chikwata chemitsimutlary sporting club muhaburoni vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika
zvichienderana nokuti ikokoko kuzimbabwe ndo mamiriro azvakaitawo here asi iye zvikwanisamonona zvakaita sekuzimbabwe havanyozvikurudzira nditi asi zvikange zvichitwa nemamwe macountries zvinokwanisa kusvika vakusvika pakuona kuti zviri right vanokwanisawo kuzvibvumira simaonero angu inini
vadewere vaenderera mberi vachiti zvanga zvakakodzera kuti nyika yebotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zveungochani
panguva ino tiri kuita zvakanaka bhosi vazhinji vacho vamunomu vazhinji vacho amageisa nditi saka its like mune muchivabatirira zvavari kuda ivo
asi muzvare joelin tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa uye botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashure asakamboonekwa munyika kunyanya muafrica
mwari angatsamwa chaizvo mwari anotsamwa vanokutukai matukirwe mamwe hamusazivi kuti munotukwa zvakadii hazviiti
chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza studio 7 kuti zvaitika mudare guru rebotswana mahumbwe chaiwo nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo pahaburon university college of law and professional studies vatakudzwa matambo vaudza studio 7 kuti botswana yaratidza kuti iri kuseri panyaya dzezvekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa nezimbabwe
zimbabwe ichiri nea very long way to go before they can legalize nyaya yemagays and lesbians there's a lot of healing that needs to be done socially and economically but I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe haribvumidze kuroorana kwengochani. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvepabonde iri vanhu vamwe chete neimbwa vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. Vamunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana. Ndini Singirai Madondo.